Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, zvita 15, 2021. Makateerera kuStudio 7, nevhengere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuferefetwa kwenyaya yekupondwa kwavanyasha Zhambe Mawere veMDC Alliance kutora nguva yakareba. Masangano evatori venhau munyika anoti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu apo inogadzira mitemo sezvo mumwe mitemo iri kudzikwa. Sezvo mumwe mitemo yairi kudzika iri kuomesera vatori venhau. Chikwata chemaWarriors chatarisana nematambudziko makukutu apo chatarisana nemakundano eAfcon 2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Matikitiva eCentral Investigations Department kana kuti CID ekumasvingo akanyorera tsamba kugweta riri kumirira nhengo yeMDC Alliance vanyasha Zhambe Mawere achiti achakamirira tsamba yekuti chii chakamuraya kubva kuna vana chiremba vasati vapeta kuferefeta kwavo nyaya iyi. Mufi anofungidzirwa kuti akapondwa nevatsigiri veZANU PF. Mutsamba iri maoko eStudio 7, mapurisa anotenda kuti akapuhwa maoko tsamba kubva kumagweta pamhosva ine nhamba dzekuti RRB 4596219. Mapurisa anoti anotarisira kuva netsamba kubva kuna vana chiremba sezvo vari kuferefeta nyaya yekupondwa kwemunhu zvinoiswa mugwaro rinonzi 234 remapurisa. Vamawere vanonzi vakaitwa kafira mberi muna Gumiguru apo mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa vaiita musangano nevakuru vakuru venzvimbo nevatsigiri vavo kumasvingo. Vakazoshaya mukupera kwambudzi vari muchipatara kuHarare. Vainge vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF panguva yemhirizhonga iyi vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti veMDC Alliance ndivo vaikonzera mhirizhonga nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Kunyange hazvo vamawere vanonzi vakadoma vanhu vainge vavaita kafira mberi hapana atasungwa kusvika pari zvino zvapa kuti gweta ravo vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanyorere mapurisa tsamba vachida kuziva kuti sei zviri kutora nguva kusunga vanhu vari kupomerwa mhosva iyi. Mapurisa akatombochengetedza muusungwa mudzimai wemufi nemunin'ina wake apo vakaenda kukamba yavo vachinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nemapurisa. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata vamureri.
Nyaya vamawere mukoma iko zvino takanyora tsamba kuLaw and Order kuna Detective Inspector James Nyoni vakatipindura kuti nyaya ichiri pakati pemainvestigations yakamirira medical report rinofanira kuti riunzwe kwavari kuti vaingirire mberi neufakazi hwenyaya iyi.
Ko ane gwaro iri rekuchipatara rekuti chii chakauraya mufi ndiani uye rakakosha sei pakuferefetwa kwenyaya iyi?
Ndakataurira hama dzemushakabvu dzavamawere idzo dzakati gwaro irero vacharunza kwandiri kuti ndiende naro kumapurisa kana kuti ndichaita kuti ivo vandosvitsa mapurisa, but nyaya yedu hombe iri paisi nyaya yegwaro iri. Pane mazita akasiya ataurwa nemushakabvu akataura kuti ndo vanhu vakanga vamurova.
Sika mapurisa ari kuti ivo gwaro iri rakakosha mukuferefeta kwavanoita nyaya dzakadai.
Saka gwaro iri rinozobetsera chete kana vanhu ivo vachinge vabatwa nemhosva kuti tione degree kana kuti udzamu hwekukuvazwa kwavakaitwa nevanhu. harishandi pakuti vanhu vandosunga mapurisa andosunga vanhu vakarova munhu hazvipaswo paroshana nekuti mazita akataurwa maallegations akatotaurwa saka vanofanira kuinda kundosunga vanhu ivavo vakataurwa kuti ndo vakarova munhu mukoma chokwadi ndechekuti hapana chikonzero chakati tsvikiti mukada kuona chikonzero chataurwapo nadetective inspector vari kuti kwai takamirira medical report kuti tigowana kucomplita mainvestigations edu but honestly speaking kubva musi wakakuvadzwa munhu kubva musi wakarohwa nhingi zhambe kusvika musi wazoshayika papava nenguva refu yokuti deva vachida kuinda kunosunga vanhu vangadai vakavasunga but zvinoratidza kuti vanhu vasina basa nazvo kana kuti zvunhu vanhu vavanoda kundosunga vacho vanotovatyawo nemhaka yekuti vanenge nemapolitical affiliations avo avanenge vanawo zvinogona kuafecta pamabasa avo
ko mapurisa akaenderera mberi achikweva makumbo sezvamuri kutaura munenge makutora danho ripi
isu chati chagona kuita semagweta ndechokuti vakaramba vachipeva makumbo saizvozvo mukada kutarisa takanyora tsamba tichiindisa kwagutu kuno vando kwakamekwa ripoti vakatiudza kuti aiwa nyaya iri kulaw and order kumasvingo tikatevera kulaw and order masvingo saka chatava kusara kuti tiite ndechekusumuka futi kubva palaw and order ipapo toenda pamaofisi avo ari pamusoro kusvika tapedza taona kuti vose varatidza kuti havana basa nokusunga vanhu tochiona kuti tosvika kumatarisei
iro ranga riri gweta vamartin mureri vanova nhengo yezimbabwe lawyers for human rights vari kumirira mhuri yavamawere vari kufungidzirwa kuti vakapondwa nevatsigiri vezanupf kumasvingo vamureri vanga vachitaura vari parunare kumasvingo kwakare magweta nemasangano anomirira vatori venhau munyika anoti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu apo inogadzira mitemo sezvo mimwe mitemo iri kudzikwa nehurumende iri kuomesera vatori venhau pane kuvarerutsira pavanoita basa ravo Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
gweta rinorwira kodzero dzevanhu nevatapi venhau vachris mike vaudza musangano wekupera kwegore unoitwa nemasangano anomirira vatapi venhau pasi pesangano remedia alliance of zimbabwe mas kuti vatori venhau vakawanda munyika vari kutadza kushanda zvakanaka sezvo vachiri kumbunyikidzwa nevane masimba munyika vati chinosuwisa ndechekuti izvi zvinoramba zvichiitika kunyange hazvo hurumende yakabvisa mitemo yakaita seaccess to information and protection of privacy act iyo yaishandiswa kumbunyikidza vatapi venhau
nokudaro nhasi tiri kuti tinotarisira kuti hurumende nevari kuparamende vachateererawo nyunyuto dzinobva kuvatapi venhau nevamwe vanoita mabasa ekodzero dzevanhu bumbiro redu remutemo rinopa kodzero dzevanhu kuvanhuwo zvavo nekuvatapi venhau nokudaro pakaita nguva dzekuti kune vanenge vachinyunyuta vachititambunyikidzwa hurumende inofanira kuti inyatsoteerera zvakanakisisa nekugadzirisa pane pasina kumira zvakanaka
vamhiki vatiwo zviri kubuda mutsvakiridzo yavari kuita zvinoratidza kuti vatori venhau neveruzhinji vari kuda kuti mitemo mitsva yakaita sefreedom of information act nezimbabwe media commission act ikwenenzverwe vamhiki vatiwo pachine mitemo yakawanda iri kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau
zvakarari kuti imwe mitemo ichiripo yakaita se criminal code kana criminal law codification and reform act ichiri kushandiswa nevamwe mapurisa nevamwe vane masimba kudzvinyirira vatapi venhau
muhukuru wezimbabwe peace project muzvari justina mukoko vaudzawo musangano uyu kuti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu vachiti hazvibatsiri kuti hurumende iendere mberi nekuumba mitemo yakaita sepatriotic act neprivate voluntary organizations amendment act sezvo zviri pachena kuti mitemo iyi haisi kudiwa neveruzhinji vatiwo mitemo iyi ichakanganisa zvikuru mashandiro evatori venhau nemasangano anoshanda akazvimirira
saka tiri kuona kuti kana chisungo ichi chikaita mutemo zvichanetsa kuti masangano akazvimirira nemasangano evatori venhau akanyoreswa sematrust zvichifanetsa kuti vashande zvakanaka zvinova zvatinoramba tichitaura kuti nzvimbo yekushandira inenge yanzidzikiswe zvakanyanya zvinenge zvakuita kutidzipa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mumazi vanaijo Nyamutumbu vatiwo mumwe mutemo wavasingafare nawo mutemo wakasainwa nemutungamiri wenyika Svondo Rapfuura weData Protection Act vachiti ndemimwe yemitemo inokanganisa mashandiro avo.
Isu mfungo wedu uri pakuti izvi zvizvafanana necriminal defamation inova iyo yakabviswa pamurao pamutemo wenyika neconstitutional court yedu nedare guru redu munyika.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vauza womusangano uyu kuti havana zvavangataura pamusoro peData Protection Act sezvo vati vemutemo vachiti vanhu vangadai vakataura nhunha dzavo paiumbwa mutemo uyu.
We are wasting time debating that because it's now in effect. Tingadai takadebata before.
Vatiwo hurumende yavamunangagwa inoteerera zvichemo zvevanhu vakati izvi zvinoradzwa nekushanda kwayakaita nemasangano ari mumazi pakuumba mitemo yakaita seFreedom of Information Act pamwe neZimbabwe Media Commission Act. Vatiwo mazi haifaniri kugara ichingochema-chema sekuti hapana zviri kuitwa nehurumende vachiti kubvira papinda hurumende yavo panyanga yakavhura masaisai yematerevhizheni nemaredhiyo vachiti vamwe vacho vakapiwa marezinesi vari kutadza kuenda pamhepo. Vati pamakambani matanhatu akapiwa marezinesi eterevhizheni maviri chete ndiwo achakwanisa kuenda pamhepo uye vachatorera mamwe mana avasina kudoma nemazita marezinesi. Mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Media Commission vaJasper Maposa vauza womusangano uyu kuti vakapa marezinesi zana nemakumano mumwe nemasere ekudhinda mapepanhau nenzira dzakasiyana-siyana asi makambani mazhinji ari kutadza kutanga basa nekuda kwekushaya mari. Vati izvi zvinoratidza pachena kuti makambani aya anoda rutsigiro rwemari. Asi vamhike vati makambani aya haafaniri kutorerwa marezinesi asi kuti anofanira kutsigirwa nemari nehurumende.
Kune vazhinji vari kutadza kufambisa mabasa asi kurudziro yedu ndeyekuti sezvo bumbiro remutemo richiti media kana kuti vanofambisa mashoko vanofanira kushanda vakasununguka, hurumende ine basa rekuona kuti chokwadi vanoita mabasa ekuchepfenyura nekufambisa mashoko vapiwa zvikwaniso vanobatsirwa kuti vafambise basa iroro mberi.
Mutemo haubvumidze makambani ekutapa kana kutepfenyura nhau kuti atsvage mari kunze kwenyika uye mazi inoti mutemo unofanira kurerutswa kuitira kuti izvi zvikwanise kuitika. Inotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kunobatawo makambani enhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica ratambira nhasi chisungo chinokomekedza bazi rezvemitemo kuti ripomere mhosva zviri pamutemo vaimbova mukuru wevashandi pamuzinda weWhite House munguva yavaDonald Trump vaMark Meadows yekuzvidza dare reCongress kuburikidza nekuramba kwavo kumira pamberi pekomiti iri kuperefeta zvakaitika musi wa6 ndira paUS Capitol apo pakaita mhirizhonga vamwe vanhu vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo. Dare repamusoro remSouth Africa ratura mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vadzokere kujeri ndokuisa parutivi mutongo wakaitwa muna Gunyana wakanga wati vaZuma vaburitswe mujeri sezvo vari murwere. VaZuma ava vane makore makumi manomwe nemapfumbamwe ekuberekwa vari kupika kwemwedzi gumi nemishanu zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare apo vasina kutevedzera zvaidiwa nedare iri paiferefetwa nyaya yeuori wakaitika apo vaive mutungamiri weSouth Africa. Rinodonongodza nhoroondo yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2018 rinonzi President riri kutarisirwa kuratidzirwa mumaguta anoti New York pamwe neLos Angeles muno muAmerica nemusi wechishanu svondo rino. Firimu iri rakaitwa nemunyori wemabhaisikopu ane mukurumbira Camila Nelson. Chikwata cha Nelson chaive muzimbabwe muna 2018 chichizvionera pamunose fodya zvose zvakatora nzvimbo musarudzo iyi pamwe nemashure mesarudzo iyi iyo inonzi nebato ravachamisa yakanga isina kuchena uye yakabirirwa sarudzo za 2018 dzakauyawo panguva iyo vaive mutungamiri wenyika kwemakore anoda kusvika makumi mana mushakabvu Robert Mugabe vakanga vabviswawo pachigaro muna 2017 nemauto ayo akavimbisa veruzhinji sarudzo dzakachena asi izvi zvinonzi nenhoroondo iyi hazvina kuzoitika sezvo mauto akazopfuura nekuuraya vanhu vatanhatu vakanga vachiratidzira mushure mesarudzo Nelson uyo akaitawo zvakare rimwe firimu pamusoro peZimbabwe muna 2014 rinonzi Democrats akashandawo nemutambi wemafirimu ane mukurumbira uye aine mumwe mubereki anobva kuZimbabwe Tandiwe Newton mukugadzira firimu rinonzi President iri muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika jonga kandemiri westudio 7 abata sachigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwewo pfungwa dzavo nezvekuburitswa kwebhaisikopu iri muNew York neLos Angeles
aiwa mufunenge kuine makuwerere kuNew York kubhaisikopu raPresident Chamisa rinenge richiratidzwa kekutanga imomo bhaisikopu iri mucherechedzo wakakurisa kunyaya yeZimbabwe nhoroondo yeZimbabwe zvikuru sei nhoroondo yekupirwa kwesarudzo Maita Miller vakagadzira bhaisikopu iri vakanga varimo muZimbabwe vachiona zvose zvichiitika vachitora mapikicha vachitora mifananidzo vachitora mavhidhiyo vachiona kupirwa kwaiitwa vachitokatyamadzwawo nazvo kuti zvinhu izvi zvinoitika here munyika mune vanhu uyewo zvotozonzi sarudzo dzanga dziri rights vakatoshamisikawo nazvo kusvika vazofunga kugadzira bhaisikopu ravakagadzira iri
iro bhaisikopu iri riri kuburitsirwa kupi kuNew York
rinenge riri mumafilm house eNew York musi wechishanu bhaisikopu iri rinenge richiitirwa pane inonzi film forum muNew York City Laamiele Monica Film Center kukune kwa Los Angeles asi muNew York rukuitwa pa Film Forum wozo yaze rukuitwa ku Los Angeles pa Monica Film Center doo kunengo itasura kutivano manenga waka ungana manenga waka zara ikoko
ziza kakoshera kutivano wanga wachenda kunoona bioskopo hizi
kutziza kukuru cha hizo kwe rukuitika muZimbabwe saka tinokurudzira vana veZimbabwe chete hongu vana veZimbabwe tinovakurudzira kuti vaende neuwandu hwavo asi zvopo vamwe vekune dzimwe nyika zvikuru sei vemuno kuti vaone zvakaitika kuZimbabwe muna 2018 kupirwa kuri pachena kwakaitwa sarudzo vanhu vakaona dzimwe nyika dzikaona vose ivavo vanokwanisawo kuzomira vachitaura nhoroondo iyoyo vachiitira kuti zvisadzokorodzwe zvakare zvakaitika muna 2018 zvisazofa zvakaitika zvakare mumasarudzo dziri kuuya zvikuru sei muna 2023 vanhu vakataura vakawanda chitsotsi vanhu vakataura vakawanda kubirwa kwaiitwa vanhu vakataura vakawanda kupondwa kwakaitwa vana veZimbabwe musi waAugust 1 vakamira vaine makamera avo vanga varipo vachiona
pane vamwe vadzokora vari kuti nhoroondo iyoyi yebhaisikopo inongoburitsa divi rimwe chete reMDC Alliance chete munoti
ndodzinonzi nhema nekuti Maika Mila Nelson magadziriro avakaita firimu iri jaekuti hakuna anotombotaura kuti pane zvakawedzerwa kana kuti pane zvakaitwa zvisina kuitika nekuti Maika Mila havana kushandisa inonzi nhoroondo iya iya yekuti munhu anenge achitaura zvinhu zvichiitika munhu achitaura zvinhu zvichiitika apa ukariona firimu iri vanga vasingatauri vanhu veZimbabwe ndo vaitaura President Chamisa ndo vaitaura vamwe vatungamiriri veZimbabwe ndo vaitaura vanhuwo zvavo vanga varimo mufirimu imomo ndo vaitaura saka hapana pekuti ungati muzvare Camila Nelson akawedzera zvisina kuitika kana kuti zvanga zvisipo ndo tinowanzoita madhokumendari mazhinji munhu anenge achitaura kuti zvakadai zvakazodai ipapo munhu anogona kuwedzera tumwe kuti zvinakidzire kana kuti zvibvazvanyanya kuvava asi apa tinoona kuti manyorerwo akaitwa documentary iri anosiya pasina kana anofanira kupokana nekuti zvinhu zvaitoitika panguva yacho iyoyo vachizvitora ipapo vakangozviisa mudocumentary ravo.
Avo vanga vasisa chigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nhengo yekomiti yeparamende yedzidzo yepamusorosoro inoti komiti yayo yakafambira dhongi rakaora kuZambia uko kwayainge yaenda kunotarisa nyaya dzedzidzo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi iyo inotungamirwa na Mailindwe Maposa yakanga iri muZambia kubva muswa 5 kusvika muswa 10 zvita yagore rino nechinangwa chekudzidza zviri kuitwa nezvikoro zvedzidzo yepamusoro munyika iyi. Amai Maposa vachitaura mushure memusangano pakati pekomiti avaitungamira nemutauriri wedare reparamende reZambia Amai Nelemuti vakati vaitarisira kudzidza zvakawanda murwendo urwu. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vatorerai moyo veZANU-PF vati havana zvizhinji zvavakadzidza murwendo urwu.
Portfolio Committee ye Higher and Tertiary Education Innovation Science and Technology Development yakauya kuno kuZambia kuzoita tsvakurudzo kuona kuti zvatiri kuita muZimbabwe nezviri kuitwa muZambia zvakafanana here. Asi takaona kuti pari zvino vana vekuZimbabwe vari pano vari mberi pakukwanisa kutsvakira mabasa akanaka nekuti tatona kuti mainnovation hubs atovepo kare kuno kuZambia vakatotanga vhiki rapera kuita inonzi Ministry yeScience and Technology.
Moyo avo vanovamiriri vegokwe chireya mudare reparamende uye varisachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vaudzawo Studio 7 parunare vari munosaka Zambia kuti kuwandudzwa kwedzidzo kuchapawo vanhu vese mikana yakaenzana kusanganisira vakaremara.
Tinoona zvakare kuti vanhu vanorama neurema vanofanira kunge vasingasiiwe kumashure zvakafananawo zvakare nevasikana nanamai vanofanira kupiwa kodzero dzavo dzekuti vakwanise kuendawo mudzimba idzodzidzi vachiita maexperiments vachikwanisa kubatsirana nevanorama neurema kuti magariro avo asimukire panyika. Izvo zvinoita kuti vanhu ivavo vakwanise kupiwa kodzero dzavo dzakakodzera kuti vakwanise kuenderana pamwe chete nevaya vasingararami neurema.
Kushanya kuZambia kuri kutevera danho reZimbabwe remono wekuti muna 2030 nyika inenge yava nedzidzo neunyanzvi neumetura kana kuti technology. Nyika ikakwanisa kuita izvi inenge yava pachinhano chepamusoro kana kuti 5.0. Pari zvino nyika iri pachinhano chechitatu kana kuti 3.0 sezvo dzidzo yange yakanangana nekudzidzisa zvetsvakurudzo uye kusimudzira nharaunda. Hurumende yakatobuda negwaro rinonzi Zimbabwe Education 5.0, a catalyst for achieving Vision 2030. Mugwaro iri hurumende inoti dzidzo yemunyika yakasarira nekuda kuzvirango zvainoti zvakatemerwa nyika nevekunze. Asi vanopikisa vanoti uori nekutadza kutungamira ndizvo zvapanyika kuti isarire panyaya yedzidzo. Kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro uku kunotarisirwa kuti kuchapa vadzidzi unyanzvi hwekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva, izvo zvichaita kuti maindastri amuke munyika. Imwewo nhengo yekomiti yezvedzidzo mudare reparamende uye vari mumiri wenzvimbo yehwange mudare reparamende vaDaniel Morokela veMDC Alliance vanotiwa kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro kuchabatsira kwazvo mukuvhura mikana yemabasa.
Tinopedza dambudziko rekuti munhu akapedza chikoro akaita kosi or akaita diploma or degree otanga kutsvaka basa. Taakuda kuti vadzidzi vakagraduata votanga kuita mabasa vachicreata employment. Saka taakuda kuti mayunivhesiti nemakoreji vabatsire kuti kuwanikwe mabasa akawanda vachishandisa ruzivo rwavo kuti tivhuserere maindastri akabva arwa nezvinhu zvakadaro. Saka hatichada magraduate anotsvaga mabasa, tauda magraduate anoita mabasa matswa.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Joe vanoti kuwandudzwa kwedzidzo munyika mutoro.
Tikatarisa muZimbabwe tinoona kuti zvinhu hazvina kugadzikana. Matongero enyika yedu akatsvaguni somutakura nokureruka somusha watamwa. Hatikoshesi futi zveresearch. Saka kunyangwe research dzikaitwa hadzina kwadzinoenda dzinongoita dust dziri maoffices dzisingachitori kuti dziende panonzi pa implementation stage. Saka kure zvikuru kuti tifunge kuti tingadyizana pfungwa tikazobudirira muZimbabwe.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonane zvedzidzo yepamusoro muzvina fundo Hamon Murwira vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pagungano rekuparurwa kwekuwandudzwa kwedzidzo yepamusoro kuenda pamhando ye5.0 muna 2019 pachikoro cherobert mugabe school of education icho chiri pasi pegreat zimbabwe university kumasvingo, muzvina fundo Murwira vakati zvinosvisa kuti uwandu hwevanhu vanoziva kuverenga nekunyora muzimbabwe uri pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94%, asi vane ruzivo rwemabasa vari zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 ndiri munosaka Zambia, ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chema Warriors chatarisana nematambudziko makukutu mugadziriro yacho yekuenda kumakundano eAfcon 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Mavericks nakamba weAston Villa nevamwe vangangotadza kunomirira nyika kumakundano eAfcon 2021 aya nemhaka dzakasiyana siyana. Murairidzi Aston Villa Steven Gerrard azivisa kuti nakamba achatora chinguvana asingatambire chikwata ichi mushure mekukuvara paibvi apo Aston Villa yakarohwa 1-0 neLiverpool. Nezuro nakamba haana kutamba apo Aston Villa yakarohwa Norwich 2-0 muCarrow Road, achinzi anokwanisa kudzoka munhandare kuita gadziriro nevamwe mushure mekunge zoro rekrisimisi negore idzva radarika. Manager weMaurias vaWilmington Mpandare vanoti vada kuti vatambi vapinde mukamba musi wa26 zvita kuitira kuti vatange zvine mutsindo gadziriro yeAfcon.
Totanga Christmas changopera kupinda mucamp nekuti vakomana kuSouth Africa vachapedza mitambo yavo musi wa23 December. Saka zvinenge zvakanaka kuti Christmas ichingopera kana musi wa26 chaiwo topinda mucamp.
Marongero avaive vaita aive kuti chikwata ichi chipinde mukamba kutanga nhasi, asi zvaramba nemhaka yekurwisana kuripo pakati peSports and Recreation Commission nevatungamiri veZifa. Pamusoro panakamba Brandon Galloway wePlymouth kuEngland naMarshall Mnetsi weRheims kuFrance havasi kuuyawo kumakundano eAfcon aya nemhaka yekukuvara zvekare. Tiendai darikwa uyo anotambira Wigan Athletic kuEngland anoti haasiwo kukwanisa kuenda kuAfcon sezvo ari kuda kugadzirisa zviri kunetsa kumba. Tisingakanganwe Kama Billiard uyo akazivisa kuti haachakwanisa kutambira chikwata chenyika ichi zvekare. Asi vamupandare varongerwa kuti vaende kuSouth Africa kunoedza kutaura naBilliard kuti abvume kuenda kunotamba kuAfcon uku. Vamupandare vanoti pachiri nenguva yekusarudza vatambi 23 avo vavachaenda navo kumafinari emuAfrica aya.
23 ava vanodiwa mazuva 10 mutambo weCameroon AFCON usati watamba, saka ndipo vachazobuda 23 vedu vachange vachimirira Zimbabwe.
Makundano eAFCON ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Zimbabwe iyo iri kurairidzwa naNomen Mapeza iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Zimbabwe haisati yambodarika nharaunda yekutanga kubvira muna 1980 apo yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika. Sports and Recreation Commission yapa Maurias Mario kwa America inoita iyo zuru mazana masere emadora 800,000 yekushandisa pa AFCON. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Anukonika enemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC, ndichiti mwerare zvakanaka vateereri, ndokufeya mchinzwa naudze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Mpalakazi 2020 ngikhathele Jeremiah. Kenda zeni zetu la mshanje.
Habani, isikate sinye sari skari, kuti ababuya ama diaspora yu wabebe ya demali. Manje katesi ile COVID ile kono. So mbona ngani niko ulo tuko kono luku kona wababuya ya baduchwane. So imara haya atesa wula. Kisimu siya kona hivi zo upe. Yes, koro njoba zia vora kumbi 2 weeks upe. So utawandu ya spende kakuru kisimu sa wele.
Yes, katisimu se COVID-19 zisira sivi ya Zimbabwe. Isikulumele siya kulumende mnunza na Miki Mangwana. Sivika uba na umangamele naso na mnanga kwa usengezelele kukusebenza kwezi kondiso ze COVID-19 lockdown na mavili ya mavili.
Kuyadanisa ukubona abantu bele nivende zesabekayo emabhenzi abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo sithina imjova labozuku bagadwa ngesheshi ngokunjalo kwabantu obalomlando ukubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathwele imali zokuthi bagadwe njalo njalo. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi bethule umthethelo unikabantu imali 2000 yezika abantu abahlukanelwa imali enenga 1.
Iindwendwe zikhuleka zisiba zindi kobulawayo. Ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuhlola iholo likamphalakazi isifundo singakafiki. Umthetho wendaba waphezulu o-High Court ePretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayegqithisa isigwebo sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nicky Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezikondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele coronavirus liqansa elizweni mihla ngemihla. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umangwana ulove enkundleni yokuxhumana eTwitter ethi abasebenzela emahofisini kahulumende umsebenzi usuza kwehliswa uye kusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% amawetela lezindlu ezizimeleyo ezokulala sebezatholisa usizo umuntu esendlini ayibhadaleleyo kuphela kuthi lapho okudlelwa khona lokunathelwa khona akusamelanga kubuthane abantu. Lokhu kuhle kwadani nisa abaningi abakade sebelungiselela ikhefu leKhisimusi elokwamukela umnyaka omutsha. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Donald Khumalo uthi lonyaka kumnyama ebusweni benkawu.
Sizikhangela ke kathi isikhathi sekhefu nanxa ngikhangela edrobheni kangiboni abantu abashopayo ngiyazibuza ukuthi kanti pho kuzathiwani. Kodwa hayi singathandaza ukuthi uNkulunkulu asigcine naye likhefu lona silikhumbule silikhona lanxa singasoze sidle litho njengeminyaka enye.
Umnumzana Josephat Mangena uthi iKhisimusi yalonyaka inzima abantu abalamali.
Sambona ukuthi kungaba le holiday especially iKhisimusi yona yekhona esiyikhangelele ngoba imali abantu abalamali. iKhisimusi yalifuna abantu bele mali besebenza manje abantu abase abasebenzi bazithengi abasebenzayo nabazithengiselayo so imali akula abanengi isikhathi esiningi sebesikhalele ukuthi ababuyayo amadiaspora yiwo abebuya le mali manje kathesi le covid yekhona so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuyayo balutshwane so imali hayi kathesi akula khisimusi yakhona libizwa kuphela lezikolo njengoba ziyavora kumbe 2 weeks kuphela so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimusi akwenza imali izabe ikhangelele ischool fees ezabe sezikhona zona lezo
unkosikazi Phumuzile Ndlovu ubecabanga ukuthi lo nyaka kuzabe kungcono kulanyakenye
isikhathi yalo nyaka ngibone ngasoze ifanele emnyakeni izoba khona yona but ayisoze ibe mnandi ngoba ikhisimusi liba lilanga sokuthi siyaphanana izipho sishiya ama-ideas sijabule ngoba lililanga lokuzala kwenkosi yethu uJesu but ngendlela yalesi sifo esikhona lesi se-COVID ngendlela esikhuphuka ngayo manje ama-cases aso angiyiboni ikhisimusi siba khona.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa ezivame ukuba sezifikile ezigabeni zeMandebeleni ngalesi sikhathi somnyaka azikafiki ngitsho lezimota ezivame ukuba sezibonakala ndawana yonke yalezi zigaba azikho lonyaka uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba ananzelele azivikele ekubambeni lolu bhubhane njalo abantu balandele iziqondiso zikahulumende zokumelana le-COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 177,690 wasila abedlula ikhulu 130,279 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,745 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lambili 42,666 kuthi kwabahlolwe bafunyanwa benegcikwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo babezinkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,998,638 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,980,917. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indwendwe ziqhubeka zisiba zinde kobulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ingakafiki. Amanye amabhanga aze angezelela isikhathi sokuvula emizameni yokunceda uZulu ukubana athole iholo lakhe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwakhathesi umuntu uvunyelwe ukuthatha inkulungwane ezimbili zamadola ngeviki i-$2,000. Imali le ilingana lamadola alitshumi eMelika i-$10 nxa kusetshenziswa isilinganiso somkambo wemali ongekho emthethweni. Umnumzana Gift Mleya isisebenzi sikahulumende uthi ukuze athole limali kumele alale ekudwendwe lokufonela phandle kwebhanga.
Hayi kubi lapha sibike emabhenki la. Kubi kulalwa khona, uvuka khona. Nxa ungasalalanga khona imali angeke uyithole sibini. Ithi ngoba ungaphuza futhi uthi uyavukela khona uhambe ngo-2 uyathola sokukubi sibili. Angeke uyithole imali yakho. Abantu abafunayo i-cash kumbe amashopu nala e-government kuthiwe sizuza ama-cash back kungaba kuhle impela ngoba kathesi sizama ukulwa ne-pandemic le corona le at the same time sifunela yena emabhenki.
Unkosikazi uNile Khumede umongi uthi aluba amabhanga abapha imali yabo yonke ngesikhathi lesi sekhefu.
Ngiyazi siyaku Khisimusi njalo kunjalo ukuthi vele abantwana sase sisathengela impahla ngesikhathi lesi. Nxa ule cash kungcono kakhulu ukuthi uthengele forex yakho phandle ukuthi uhambe ke usiyadinga ke impahla ngema flea market ngathi. Ngoba ngalesi sikhathi vele abathengisayo babe ngakuncane. Nxa ule cash yakho vele abakukhangeli into ye $10 ugcina usuyithenga ngenkalakatha yemali emangalisayo. Ubuye futhi lama bank charges lawa esiwabonayo. So ugcina usibona ukuthi kungcono lapho boda le line yona leyo ukuthi uthole icash.
Umnumzana Themba kuye moyo umbalisi uthi indwendwe emabhanga sezidala ezinye indleko ezingahlelwanga ngaphambilini.
Ama-civil servants athwele nzima ukuthola imali yawo ema-bank. Ama-line e-bank made kakhulu. Lapho abathi bayathola khona imali kugcina sekuthole inani elilutshwane. E-bank kudlulwa khona kutshonwa khona. Kodwa sesikubona kathesi abantu sebetshona e-bank sebehlala e-bank beze bedle yini imali abangayikhangelelanga. Lokhu kuthwalisa nzima abantu abavele bethwele nzima ngoba bengelamali.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi indwendwe zingakhuphuka uma kungakhitshwa imigoqo ekhona.
Kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe ezesabekayo emabhenki, abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo, esithi nayo imijova labozuku, bagadwa ngecash. Ngokunjalo kwabantu sobalomlando ukubana bahambe bayekhiwa. Bathole imali abantu ababo bathwele imali zokuthi bagadise njalo umjovo. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzani ukuthi bethinye umthetho lo unika abantu imali 2000 ngeviki. Abantu abahle banika imali eningi ka-1 umuntu athatha imali akazihambele kumbe uthethe 10,000 kubale kuzabalekela isikhabe lama-queues amakhulu khonaphana emabhenki.
Ingcwethi kwezomnotho zithi umumo okhona lo emabhanga udalwa yikuba uZulu akasela themba kumnotho welizwe kanye lamabhanga. Osokwenza ukuba abantu bafise ukukhipha imali zabo zonke emabhanga bazigcinele ngekhaya. Zithi njalo kuyadingeka ukuba uhulumende akhe umnotho welizwe ongathandabuzwa nguZulu kusetshenziswe imali engahlali isiwa esisindo njalo nje. Mhlawumbe lokhu kunganikeza abantu ithemba lokugcinisa imali zabo emabhanga okungakhokhela ekuthini amabhanga enelise ukuboleka osomabhizimisi labo abazaqala ukuthuthukisa amabhizimisi abo kulethe imisebenzi elizweni. Kuviki ephelileyo uDokotela John Mangwiro usibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe ephendula imibuzo kumhlangano obuqoqwe yikhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uphe isiqiniseko kuZulu ukuba amabhanga alemali eyaneleyo eyokupha onke umuntu. Wathi njalo okwenza abantu bafune ukubamba imali esandleni kungenxa yalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho abantu abalahlekelwa zimali ezazisemabhanga okwadalwa yikuwa kwesisindo semali yakuleli iqathaniswa leyangaphandle. Uthe kule ndingeko yokuba bazame ukwenza imali yakuleli ibe lesisindo lokhu kuzadala ukuba intengo yempahla layo ihlaliseke ingahlali ikhuphuka njalo nje. Imali yakuleli iqhubeka isiwa isisindo emkambo wensitha ikhulu lamadola emelika i-100 US ilingana lamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Ukuthi uhulumende isilinganiso sakhe samadola alikhulu emelika i-100 USD ilingana lamadola azinkulungwane ezilichumi i-$10,866. Imele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ePretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe sokudelela umthethwandaba. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa. Usethule isinqumo sawo e-High Court ePretoria lamhlanje umthethwandaba uthe isinqumo esathathwa ngusikomiti wezamajele umnumzana Arthur Fraser esokhulula umnumzana Zuma ukuthi ayiqedelela isigwebo sakhe ekhaya kasikho emthethweni. Umthethwandaba uthe endaweni yalesinqumo esathathwayo usufaka isinqumo sokwala isicelo sikaZuma sokuthi akhitshwe ejele ngesizathu sokugula.
umthetho wandaba uthe uZuma kufanele abuyele ejele eqedisa isigwebo sakhe senyanga ezilitshumi lanhlanu asiphiwa ngemva kokwala kulandela isinqumo semthetho wandaba owuthe akayiphendula imibuzo kukomishini ehlola ngezenkohlakalo. Umthetho wandaba ubuye wathi inyanga eziphose zifike ezintathu uMnumzana Zuma aziqede epika esemzini wakhe akufanelanga zibalwe xa esebuyele ukuyaqedelela isigwebo sakhe. Umthetho wandaba usole isikomiti wezamajele ngemva kokuxolela uZuma kukatiqula elibona ngokuxolelwa kwezibotshwa lalithe angakhululwa. Isinqumo somthetho wandaba lesi sesisolwe kakhulu ngabaningi kwele South Africa kukuqela labeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gateman Khwebu uthi kuyacaca ukuthi ukubotshwa kukaZuma bekuvele kungasetshenziswa umthetho kodwa inzondo nje kuphela.
Ubotshwe namhlanje kusasa uyaviselwa kusasa uyangeniswa kinje kanti nawe ungumuntu uyafuna ukuphumula so lokho kwenzakala ngakhona hayi lami ngiyabona ukuthi ikhona into eyenzakala phana esingayitshelwa ukuthi kanti kuhamba kanjani ngoba nakhona kunzima ukuthi manje ukholele ku-judiciary system ye-South Africa yona ibona kanjani ukuthi le nto i-wrong or le-right ngoba konke sokungathi kuyafana nje hayi mina ngibona ngathi kunesandla semfene lapha.
UMnumzana Mlungu Sithabalala yena uthi kuyadanisa okwenzeka uMsholozi.
Engingakutsho mina ngalolu daba lukaMsholozi soluludala mani udaba lolu uMsholozi usegugile akayekeli uMsholozi eziphumulele ekhaya akayekeli uMsholozi eziphumulele ekhaya kakithi.
Ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusa Umuzi Sibanda uthi lobanje lesinqumo sisitsho ukuthi uMnumzana Zuma abuyele ejele kusase lamanyathelo angawathatha ukwenqaba lokhu.
Sengafaka isicelo esokuthi aphikisane nesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli esokuthi ukunikezwa kwakhe ukuxolelwa kwesigwebo sakhe kungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi kusho ukuthi manje sefakile isicelo se-appeal uvumelekile ukuthi angahlala ngaphandle makuyukuthi bayamnqabela lokho usengafaka isicelo se-bail ukuthi konke kusenziwa lokho abe ngaphandle ngoba sonke isiboshwa sinemvume yokuthola i-bail ikakhulukazi kumongameli okwazakala ukuthi ngeke abaleke elizweni.
Usenjalo inhlanganiso ye-Jacob Zuma Foundation ithi uMnumzana Zuma usebhalele emthethwandaba ecela ithuba lokuphikisana lalesi sigwebo. Nakwelincela ugatsha lwezamajele luthi lusakhangelisisa lesigwebo andubana luthatha inyathelo ngalokho okwethulwe kulesi sigwebo kugoqela ukubuyiselwa kukaZuma ejele. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje uGibbs Dube uxoxa loTawanda Chitapa oyedlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders osengumqondisi we-Norton Healthcare esesigabeni seKentucky khonapha eMelika. UChitapa nguye njalo umnikazi we-Eland LCC, inkampani encedisa izibhedlela ekufakeni imitshina yokulonda imikhuhlane lokunye.
Ngakhulela eGwabalanda sibili khonaphana ko-JTemba sasidlala emakhosi. Ikho sasidlala khona ibhora khona phana sangabafana abancane.
Ezikwakhweni eh?
Hayi ezikwakhweni sibili ye.
Ye, akutshela ukuthi kade siwenzani njalo wafika lapha nini?
Khathesi ngisebenza lapha eLouisville, ikhampani engiyisebenzelayo kuthiwa yi-Norton Healthcare, yi-health system sibili enkulu ukwedlula zonke lapha eKentucky. Ngisebenza ngingumphathi ntambo onceda ngendaba zedatha. Driving our decisions data based, that's what they call them now, ku company.
So singathi uyenzani sibinqa abantu ungabatshela nje ngamafishane ukuthi ubamba lokho umthina kumbamba amabhawudo kumbe lokho lokho.
Hayi okukathesi mina umthina nisabambi but abantu abangisebenzelayo bababambayo esekwenzayo ukuthatha yonke idatha yekhampani sibe sesisebenzisa i-maths, i-computer science, the statistics ukuthi sikhangele ezintweni zangkhona zone ezama data assets sifese sifunde kumeka umumo wezinto unjani ku company then amanye ama umphathi njamba ba ku company bebe sebesebenzisa siyabe sikubonile khona phana ukwenza ama decisions for i company
ngathi khona manje lapho sisebenza khona ubona ngani kule mali kumbe kunjani labantu labavuza uthando wabo kunjani khona
imali khona but I see yami ayi imali khona sibili i healthcare ngenye la industry khona pe America eyokuthi loba kuthiwa kulana okwenzakalayo abantu bavele bayabe bekhona abagulayo so akula mvuma 365 days ngomnyaka iminyango yabe ivulekile so hayi ukuba khona imali ku healthcare.
Yeah, so singathi sasebenza kanganani labantu khonapho njalo labo bantu osebenza labo ngabantu abanjani?
Yeah, lapha eKentucky sengisebenze for 6 years. Ngingakasebenzi lapha eKentucky ngangimazakhele yakhe ngisebenza ngiyi-consultant. Kodwa abantu engisebenza labo esikhathini esiningi lapha eKentucky ngabantu abanjengabo CEO oyabe emkhulu mkhulu wekampani labantu bakhe ngoba esikhathini esiningi babe bezama ukuthi bebone ukuthi umumo wekampani ume kanjani bebe sebebona ukuthi lapho kumele khona bangani bayavalavala kungaphi ukuze ikampani iphumelele sibi
singathi ke kubona abakhulukhulu sibe babe khangela into ezinjani nxa ngokuthatha nje ukuwodwa ukuthi lokho yikho ngani kwenzakala kuyikhe nxa ngokuhluza-hluza nje.
Esikhathini esiningi thina enkampanini esikiyo we have about 2,000 metrics that esiwakhangelayo. Kodwa i-example engingakunika yona yile yokuthi nxa bekhangela befuna ukubona ukuthi imikhuhlane esiyibonayo engani yiyo egcwele endaweni lapha kuma-patients esiwakhangele yiwaphi. So it's one example. Okunye sidale ukubona vele ama patients ethu enga discharge esibedlela akufanelanga bebe bephenduka nxa bephenduka ukuthi siyaphambanisa something ku first visit ya so siyakhangela futhi khona pana ama patients nxa ephenduka especially within 30 days siwakhangela sifunthi baphendukiswa yini sibe sesifunthi kuyini esingakwazi ukuthi sikulungise ukuthi bengabe ngasaphenduki esibedlela kukahle silinxa ukuthi bahamba ku outpatient bayebona udokotela outpatient but ukuphenduka esibedlela kubonakala kuyinto engalungayo.
Yeah, so ke siyabona njalo le company yakho ukuthiwa i-Eland LLC yini le ukhuluma ngempofu something like that eh?
Yeah. Hayi vele mina isibongo sami ngisakompofu so ngakubona kufanele ukuthi ngiqalise company le ngike nike okhokho okuyimbijana. I-Eland iyancedisa khonokho engikwenzayo nisemsebenzini engisebenza kiyo ngincedisa abanye aba-out of state ukuthi besethe up for success ngendaba yona le ukuthi bebe besebenzisa amakhompyutha le statistics le maths ukwenza i-business ngoba hayi yikho it's the best way to go. So kunama intangibles okuthi lami loba ngingasidokotela but nxa nginikeza i-information kubo-administrator lakubodokotela ngima eceleni kwabo ngibancedisa lami ngingazifaka khona phana ukuthi hayi ngincedisile ukuphephisa ama-patients.
Utawanda Chitapa umunye wabaqondisi benkampani e-Norton Healthcare. Lapho ke limuzwe ixoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseKentucky khonapha eMelika. Abajabuka eZimbabwe abahlanu abaphephela kwele Botswana abakade bephanyike emthethondaba udaba labo lokulwisa ukubuyiselwa ekhaya sebelahle ithemba ngemva kokuba umthethondaba waphezulu oyayicourt eHarun ulahlele khatshana udaba lwabo. Umqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarun kwele Botswana.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ungume ukuba isiphephelilezi azilasikhalo esiqinile ukuthi udaba lwazo lulalelwe yileli dali. Abahlanu laba babephanyike udaba bekhala ngokuthi bengabuyiselwa ekhaya kwabelakho uhlukuluzwa ngurhulumente wezanu PF. Abanye badinga ubuphepheli eBotswana emva kokutshiya ibutho kweleZimbabwe ngomnyaka 2004 kubantu esihlanu wayelilunga le-MDC. Kodwa umthethwandaba uthi udaba lolu luphanyike soludlulwe isikhathi njalo kulasitshengiselo sokuthi isiphepheli lodaba luqinileyo okokuthi umthethwandaba ungaginqula isinqumo sikarhulumente weBotswana. Urhulumente weBotswana esebenzisana lowezimbabwe kanye lenhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, i-UNHCR, yanquma ukuthi isimo sesiqondile eZimbabwe ukuthi isiphepheli siphindele ekhaya. Iningi labuyiselwa nyakenye lokuqale ngona lomnyaka, kodwa abahlanu labo balanda umthethwandaba bedinga ukumisa ukuthi baphindele ekhaya. Ngemva kokuba umthethwandaba waphezulu lahle isicelo sesiphepheli, igqwetha belibamela umnumzana uBonye Jonas utshele iStudio 7 ukuthi amathuba okuphumelela uma bengaphanyika isikhalazo emthethwandaba waphezulu oye-Court of Appeal asemalutshwane. Lokhu sekusitsho ukuthi isiphepheli ezinhlanu lezi sezikhangele ukuthi zibuyiselwe eZimbabwe noma yisiphi isikhathi. Omunye wesiphepheli ongafisanga ukuqanjwa ngegama uhlaba omkhulu uMkhosi esithi kuzaba nzima uma bengabuyiselwa eZimbabwe.
Disappointed about the judgment. Really, we didn't expect that from a human rights judge because if it is.
The general cooling is actually the least. That is not coming along. I must do the old boy and as a Malunga or Lundi. Minamasu would have a cool in Zimbabwe, which you are in Funa with the Mula Okulumende. And now it would be good over the Lani, Oman, Vela, Zimbabwe.
Omunye owayesiphepheli eBotswana engakabuyiselwa eZimbabwe ekuqaleni komnyaka umzana waseTV uthi bekusobala ukuthi abanye bakhe baza kwehlulwa kulolu daba emthethwandaba.
Ubesile themba ukuthi amadoda lawa abanye abaseleyo bazothola engakuthi yi-justice ngesikhiwa, but kwehluli njengoba lathi sakubona ukuthi kuzehlula, but singakwanisi ukuthi singabatshela ukuthi bagijimisa umoya. Ukubophisa imbe ukufuna ukuya emthathandaba ndabeni lohulumende ikuxotshe umoya. Futhi isiwo ama refugee okuqala okuhamba ekhoti beluza ama khoti. Ama Namibia bahamba bawini ikhoti yabo uhulumende waphila badliwa. Ubingaba ngiyokuqala lapha eAfrica ukuthi ama refugee ihambe ekhoti bathola ijustice.
Uqhubeke esithi owenza le mthethwandaba sewutshengise ukuthi uhulumende weBotswana nguye wathatha isinqumo sokuthi isiphepheli zibuyiselwe emuva.
Ilizwe lakhanzela ama-status ama-refugees asiko UNHCR, i-government of Botswana. I-UNHCR layo yangenelela phakathi. Into esimangalisayo kakhulu lapha baba ikuthi laba abaseleyo kulabanye ama-refugees eBotswana, ama-Zimbabweans eBotswana abanikezwa i-resettlement. Masi ngafuna ukubuzisisa ukuthi why bayithola i-resettlement indaba yokuthi lapha bavela khona kulokuhlukubezwa okuthize, but now bayabanika i-resettlement. Abanye babadenya into leyi iyasixaka, iyasizondisa, iyasidanisa kakhulu. Ba
kodwa umphathi ntambo wezomvikela eBotswana umzana kaHiso Musi uthi isiphepheli zabuyiselwa ngokuthanda kwazo ungela kubanjwa ngamandla. IBotswana njalo ithi kwaqala kwaba lophenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-UNHCR ukuze kube lesiqiniseko sokuthi isimo eZimbabwe sesilungele ukuthi isiphepheli siphindele. Ngenxa yokuthi bazabuyiselwa bebanjwa ngamandla, isiphepheli esihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba kasoke sithole imfanelo yatholwa ngabanye ababuyela ngaphambilini bona abaphiwa kufanele imali loku udla ukuthi bayiqala impilo kakutsha eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sengeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi ngamandla eZimbabwe. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa useyengezelele ukusebenza kwezikonzo ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Indwendwe zabantu ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo. Ngesikhathi labo asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi, ikhisimusi ingakafiki. Umthethondaba waphezulu we-High Court e-Pretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayegqithisa isigwebo sakhe. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Nilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.